Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tinosangana zakare manero anasi uru msuwe mugowera kurume 12, 2022. Maka tereri ku Studio 7, nepenyure inya zirigitika mzimbabwe zamuno piwa ne Studio 7 irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Indwe mimwe misore na udhedu danasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyo angaenda kumusangano uyu anotipanya iye.
Mapurisa angakapakatira futi nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afomera kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yerudhaka stadium kumarondera. Umwe manga anofanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veCCC zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Tavaza chiro mkana ni mapurisa wukutuwa uzeva tsigiriva wukutuwa parare vachamisa vata hapana chabuda kumatare kwa vanga vaenda.
Vaenda kukoti nezuro maloya daka nga kukoti ma jaji haipana ngari kukoti akashayu kwa usiku wese maloya akapeza usiku wakangomiri rapa dora jaji kusikila nasi mangwana baso enda ze kuno kumanchwe ndo kwa jaji judgment is in the end. We care what you guys are saying. We are a part of peace, a part of the rule of law. Takawara pa pata inda kukoju. Wada ziko ni kutumwende nilembele ni msanga. Chikadai wa sakanaka. Chitipai mkana njino uzawani. Kuti zarambga.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa. Vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinya uye ramangwana tisi hurumende. Mapurisa hachingwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa matipo impact.
Mutevedzeri wemutauri weCCC vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kudhulibadzimu stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutaura kuita zvisi zvavanoita kuti isu tisaungana asi yelo iri mumwoyo mwevanhu asi yelo iri kutenderera kumamisa kwatati tiri kumuzarabanuku izevezeve vanhu vari kutaura togona kupfeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie asi mwoyo medu ndeyeyelo imwoyo yaimbova red yakachinja musi watakaanaunsa on Wednesday ikaita yelo.
mumwe mutsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu amai Jane Chikandwa vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi hapana chichazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvisi munhu kuenda mubalot box kuti anovhotera candidate yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumaronjera chimuti chine Triple C, tisine chimuti chakahwina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa kozofu Lawrence Katsiru namateveka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi Garwe chairman. Saka hapana avari kuona kuti ground havana ende tisine vagari vemuno ground havana ende havahwini.
Tamboedza kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 iriko zvechokwadi bato rezano PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita musangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemaby elections dzokutsvaga miriri wemarondera central muparamende ndivacaston mateo veTriple C vaignatius mateveke vari kumirira zano PF pamwe navawitness muzavazi avo vari kumirira MDC alliance. Ndakamirira studio 7 kumarondera ndini Frank Chikore.
Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti Triple C.
Tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutenda
amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C.
Endai munobayiwe takutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kuzwa.
Vatiwo hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzano PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWeston Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato rezano PF. Vaive nhengo yeMDC Alliance vaSpraga Chiwaya vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemaby election vanoti vadzokera kubato rezano PF. Vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezano PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine bumbiro remutemo mune inonzi Bill of Rights mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association ndiri kufamba munzira mushungurudziwa nevanhu vakawanda iye vatengesa iye vaita ikodzero dzangu gentlemen.
Nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwacho chigumo vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zvishanu vabva kunzvimbo dzose mudunhu. Ndakamirira Studio 7 mukaroi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, ZANU PF iri kuita mumwe musangano kwaMutare mangwana uyo uchatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato iri vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ukuwo mutungamiri werimwe bato reMGCT vaDouglas Monzora vari kutarisirwawo kuita musangano nevatsigiri vavo muZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Kuti tinzwe nezvemusangano wavaMonzora, tabata mutauriri wavaMonzora Valoid Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Panyaya yekuitii misangano nemarali zedu, takamborambirwa marali mairi ekuepoint nemapurisa tisingazivi kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parali yemangwana takatendwa kuti tienderere mberi nerali iyoyo, tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa Grounds sezvavanowanzokuita kutumira mapurisa vachitispesa vanhu. But handisani ndasvika ipapo, tatasvika ipapo, asi todayira kuti zvinobudirira mangwana. But ndinamutaura kuti takamborambirwa marali mairi pasina zvikonzero zvakabudirana nhasi asataita rali iri kuipoisa.
Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato ari kuchemba kuti ari kukanganiswa?
Ndine hurongo mukoma, asi zvikonzero zvavanendisingazvizivi zvavanenge vachirambirwa. Sematauro andirikuita, ini hatitauri ndakamirira mamwe mapato, totaura ndakamirira bato redu nevana vezimbabwe. Saka kuti ndizoziva zvikonzero zvavanenge vachirambirwa ivo handizivi, asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handizivo zvangu. Saka handingatei kuti ndiende munhaurirano kana ndipinde mukutaura zvekukomenta kunge ndio ndaaspokesperson yemapato yese. Ndine bato rimwe chete randinogovera, ndinokomenda ndiri ndakamirira vaMonzora.
Zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana?
Tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti wanzwe meseji, nekuti isu hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanisi. Nyaya iripo ndeyekupa meseji yerusununguko, meseji yeeconomic emancipation, meseji yeunity, meseji yepeace kune vana vezimbabwe. Saka tirikukonzera kuti vana vezimbabwe wauye wanzwe meseji neudzamu navaMonzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navaMonzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko, havasi kubuda muuwando hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo, uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools, mumaprivate residence nemastructures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitarisei kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMGCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto emuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol, umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mumosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa necovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 521 wakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine makumi matanhatu nevapfumbamwe. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219, makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inoti sangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSiria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyukiriya ranga rakambononotswa zvakanyanya remuFinland reOkiluto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika, izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvinotoenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Marvelous aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections
nemusi wa9 kurume 2022. Ini Linda Tsungirai Masarira, semutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats, ndakanyorera mutungamiri wenyika ino newezanu PF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nema president zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Sabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba United Democratic Alliance, Mai Elizabeth Valerio veUZA neve Zimbabwe Labour Party Langton Machoko tsamba, tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipate mumabai elections musi wa26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kuburikidza nekuona kuti violence, kurwa, kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana setichiramba tiri mhuri, chiri kutitadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pasi semavatungamiriri vemapato iwayo tichionesana kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu tiri nyika imwe chete kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana uchinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura chino zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yangu vaikukampeina kuenda kumaelections rezvematongerwo enyika vana vanotanga kurwa pachavo vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo vachikuvadzana vachidzingana mudzimba dzekugara
shuwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi
zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero tiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndiitome mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi peace pledge vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanhu vateedzera kuti ngatigone kupinda maelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo tisingatukane tisingapopotedzane tisingarovane saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita papeace pledge chekuti tigone kudeka sarudzo isina popoto isina kurwa isina kuurayana
bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi
mubumbiro redu remutemo section 48 munotaura nezve right to life kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muzimbabwe kuti chive neupenyu upenyu hwacho husaputswe kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo saka chitori chikumbiro chedu selabor economists and african democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muzimbabwe Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda zvinozosingiswa zvakare muSection 67 yeConstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu mukasatitevera tokurovai veTCC vachiti asingatevere TCC mutengesi kana kuti ndewezano zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu. Chine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Pamakatarisa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza zvinoita sokuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame veruzhinji isingararame vemabhizimusi mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi ndofunga panguva inoiyi kubva pa 11,000 Zimbabwean dollars kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa 293,000 Zimbabwean dollars saka ukatarisa kuti kana zvinhu zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nemabhizimusi nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzu rakasiyana siyana
asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutashu
tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa maboda kuvhurwa kwakaitwa maboda tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi iyo yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Izvo zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi nokuti vanenge vachingozomanikidzwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa sekuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa mabhodha.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta ediesel nepeturu akakwirawo pasi rose uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzovana naAmerica mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kuna naChina zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vamutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yezim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maus dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora yemuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maus. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu unenge hunotiremekedzekei.
Tinotenda vamutashu. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaJenford Mutashu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemabai election dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitumira mibvunzo yenyu muchishandisa mashoko shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muguro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga rezano PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweza kusishwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 12 kumbimbitho 2022 igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
emadala ikona pesitelo khona ngo 4 PM kubana irally tafala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungawo ukuthi yabe ngasela ncedo.
Amapolisa avimbe umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukankasela uketho eMarondera namuhla.
Singebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu-PF unkosikazi oPhamuchinguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokeli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukankasela uketho eMarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akula muntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapolisa lanxa nje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba lemihlangano. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziba yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bedbridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhiphe ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto wrong sakhamba emadale nginxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale ikona pesitelo ukhona ngo 4 PM kubana irally tafala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungawo ukuthi yabe ngasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthetho ndaba sikhambile ngenxa ukuthi sihlonipha imthetho ndaba elizwe ukuze sitshengisele ubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele yikho sivume ukubana siye emthetho ndaba njengabantu abahloniphayo imthetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhoti eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadala kodwa sikhangele ukuthi amadala engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupef ngenxa yokuthi thina le zanupef siyancintisana ukuze sibuse ilizwe
kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa
siyaphambili ngemhlangano kusasa sabe se-Bedbridge isuke e-Bedbridge se-Cholocho Cholocho Binga asisoze samiswa izanupef kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupef iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election so asicabanga ukuthi izanupef nxa afuna ukubana thina sekampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakampeni amakampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuzulu so asoze samisa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla yikho asoze samiswa iZANU siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele nxa yokuthi bazabulala ababulala nxa yokuthi bazabopha babopha ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayiZANU-PF
umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motshinguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapolisa uMotshinguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapolisa
into one kumele ngitshele yona amapolisa kashiyo ZANU-PF amapolisa lugatsha lukahulumente and leyo into abayizelwe yinto embi eluhlaza mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema ngokwanona babaliselani kusokwenza ngathi awumesebenzi inyamazane esize sabayo asinesabi thina abakaJamisa sibabelele vokuthi kungabuya ukhetho sibadle sibatshenze ukuthi hhayi ngedemokrasi sikhona so amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcoliswe ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa kungcoliswe futhi lebizwe leZANU-PF it is not ZANU-PF into ebona yiraliyana ingenzakali yibo abazenzele kokubana ngokubona kwabo but mina ngibona ngathiwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo why do you stop abantu ukuthi bekhankasa ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election enako konke okutshengisela ukuthi yona kuhamba kuhle njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukukhulumela kona wazathi kona la ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited so labo futhi abebandla likaJamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe nabo babe le mvumo benze lawo marali if they do that and amapholisa abelokhu esala futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary they are counter i-spirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esho ukuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe free and fair
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa ecwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa uthini ngalokho
well, uso akuhlupe kakhulu ngoba singebandla elibushayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala siyenza ukuthi abanye kuthiwa hayi ngabethu abezamtf uphume futhi kwezindawo kuthiwana hayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoku kodwa futhi ukubona hayi kona isikhathi ngabanye bethu babe ngosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngisho phela umongameli nabasekeli bakhe behamba bekhuma ngokuthi bona ukuthula bakithi kodwa uthole kulo munye umuntu yena uzenzela okwakhe phela kuyatholakala khona kwana even emulini.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo. Abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5410 12. Kweze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika Walpeti Ncube.
Isivandelesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla kagesi kulindawo ngenxa yesikwelete. Sithe sesilifusi kungasasetshenzwa impompi zamanzi aqala ukubola kukanti ezinye zabulawa izifuyo ebese zithatha le ndawo njengamadlelo. Kodwa lonyaka izakhamizi eguyu zikhomba ngophakathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqakatheke kakhulu ngoba asikhangeli phezulu siyalima lanxa ilanga nje lanxa kunjani lanxa kuqanda sibona kuqakatheke kakhulu sithi kuthelezele kulokhayini phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqakatheke ukuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlutshwa ngamagesi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishedile singakwazi kakade sigaka sishedile kukange kwilezulu mpombi zihamba kahle siyatora sibili ukudla sezo zisapraye abanye babuye basithenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Clifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu siqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala yikho lakathesi besicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende nezingendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because ngakathesi silima i-32 hectares kade singasokubala ama-84 hectares which means sizakuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development IFAD ivuselele isifundo lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze ngenxa yokuguquka komkhathi okwehlisa isifuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo, kukanti lezithiyo zingaswela
amanzi.
Ukhansila kaWard 14 uMnumzana Phineas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima, indlala sezizayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibone ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha. Owathi evivilini khona kele kubona sivili, hayi kuyasijabulisa kakhulu ende sokulapho kulokubelo khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu, i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana belami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa noNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Umama ekhungweza ngale onokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingamo waphuma ukuthi ngumjathi bizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Masikhangela njalo udlakela olwenza kale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lana ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyinkazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abacina sebephathelane lo dlakela lonitolo. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolo lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kulindawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo ukumthethwandaba silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018 bese lo budlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command kahle amapolisa kodwa kwathi kudlula ukhetho ubudlelwano bona lo bathela kuhlazi ukuthi kuphethwe yikwini bezesithi singabhaki incwadi akubeyophendula iincwadi zethu sifinyelele nje ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi siyasikhathazeki nakunokuthi baya kuchele iyodwa bengakhangeli amanye amacele lapho kokulezizalwane
Leo bekuyingxoxolo nkosazana Justina Mukoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
ngali tshona njani izilukandaba sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemathebelelendi balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili-ke isizathu sikabili esokuthi abantu bangadingi ukuvota uregist ukuvota kulalaba aba-actively involved in discouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF CCC and to some extent even ZAPO and other small parties so iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of them akuthiwa kwavotwa nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi esabe kushoisichibi nje weplan to limele akulamuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bagijima abantu beMRP bebangimsindo besithi kamaje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba ngitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa akangiyeregist ukuvota ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeze isinkwa akunginikeze noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhoni ukuphakama ngenxa ye-experience yabo kunezinto okufuze eziningi okufuze zitshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekana ne-CCC abantu beMathebeleland baya bezobakwazi ukuthi lapha kudlalisa isikhathi i-example enkulu ngunkosana Moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angithi kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi indebelele ngunkosana shonela kula nkosana emashonaleni so bayali ukumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezaphu bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyehlula uJoshua Nkomo le so lina zitshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba marambafungwa so
busy nje bazidlela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibele so ukuthi ungathinjwa ndokutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe ose ngophokelwe CCC as long as uChamisa engasukuba wathi support ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yebona ukuthi ungena ukhuphe wase wa rebel against ukhuphe babhekile abantu be Matibele babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kutona oyale hayi bathi wathi sithengise amatamatisi so into engabakhuthaza yi overhaul ukutshintsha totally we attitude yabantu be Matibele baqale manje ukucabanga kahle kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu be Matibele basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I have given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe inkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe kuwo wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba bathi bephakathi kwenkinga ama-Republicans nje bajikele ezinkinga ezinzima
Loke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselo sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo nama album angu 2
ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba uthando ndodana yami kanye lale ethi litholakala njani idlalate mpandla
abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangazithola kule namba 083 59 46 angiphinde 083 59 46 nabo email abagcini@gmail.com nakufacebook page abagcini bemfihlakalo band
abalandeli ubatshela wapha amazwi
engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho nothando nenduduzo nemvuselelo sibonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo ma
usomini umfana omncane odlula behle jimi udlala ibuzo usomphini isajila mfana wami ngisingeziwe fast fast la bidu la senka ngizwa umkhulu wami
ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele kamthaniya iphimbe elihle elincane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana qhamuke mfana wami kwaxuphuzela izinso amadoda lingabe sebesewizile nina usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazumele zisho kanjalo mngane wami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinto eziphezulu phezu kwezinye uze
Sunga matota bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu sizigqibe ngebezihamba phambili amapolisa erayothi avimbe umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Jamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla kodwa umgcinisihlalo wezanu-PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano ekaroyi lapho waxwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi kwanele mthwakazi asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa yimi untungamile inkomo.